manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wechitatu gumiguru 13, 2021. Makatirira ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvandavona uku, zvinoda kuti mutsigirwe kumabasa amuri kuita. Tiwane homwe yakamiswa kuti ndokwamunouya. Moratidza kuti ndine programu yangu, ndine project yangu yakati. Homwe iyoyo tsigira kuti muite zvamoda kuti muite. Dosa ndavona kutendera kwandaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo ine hurongwa hwekusimudzira upenyu hwevanhu vakaremara. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti munyika muchaita mhirizhonga yezvematongerwo enyika kana mapurisa akaramba achitora divi pakuita basa ravo. Akafano bata chigaro chemurairidzi weZimbabwe Warriors Norman Mapeza anoti ino yave nguva yekugadzirira zvakasimba makwikwi e2021 Africa Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti hurumende yavo ichawanisa mukana vanhu vakaremara wekuti vaone mari yekuita mabasa akasiyana-siyana kuitira kuti vasimukire muupenyu hwavo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avatura vachivhura zviri pamutemo gungano reNational Disability Expo mugweru nhasi, mutungamiri wenyika vati vafara zvikuru kuti vakaremara vanoita mabasa emaoko vachigadzira zvinhu zvakasiyana-siyana zvakanaka uye zvakakosha. Vati sezvo munyika muine bhanga rakanangana nemadzimai nerimwe rakanangana nevechidiki chete, vanoona zvakakosha kuti vakaremara vawaniswewo mukana wekuti vawane mari inovabatsira mumabasa avo avanoita vakati vachaona kuti izvi zvaitika nekukasika.
Zvandavona uku zvinoda kuti mutsigirwe kumabasa amuri kuita. Tiwane homwe yakamiswa kuti ndokwamunouya. Moratidza kuti ndine programu yangu, ndine project yangu yakati. Homwe iyoyo tsigira kuti muite zvamoda kuti muite. Dosa ndavona kutendera kwandaita.
Vamunangagwa vambosetsa vanhu pavati chipanga mazano chavo panyaya dzevakaremara vaJoshua Malinga vanogara vachivanetsa zvikuru pamusoro pezvichemo zvevakaremara, vakati izvi zvinoratidza kuti vaMalinga munhu ane hanya nenyaya dzevakaremara. Chimwe chezvichemo zvinowanzobudiswawo nevakaremara inyaya yekuti vanotadza kupinda muzvivakwa zvakawanda nekuti zvinenge zvisina kugadzirwa nenzira yakafanira. Vamunangagwa vati pane mutemo wekuti zvivakwa zvose zvinoshandiswa neveruzhinji zvikwanise kupindwa nevakaremara, vakati izvi zvinofanirwa kutevedzerwa.
Mataura removal of barriers. Asi murayiro uripo iko zvino kuhurumende wokuti hapana dzimba dzinovakwa iko zvino zvisina zvikwanisigo zvinofanira kuvapo kuti mukwanisewo kupinda mabuilding ose. Ndo murayiro watovapo nechakare. Sezvamanzwa tine disability bill riri kuparamendi richapasa. Isu tinenge tichida kunzwa kuti chii chamunoda kwatiri kuti tikuitirei. Isitambofungira zvokukuitirai, imi musina kufunga kuti mungaitigwei.
Vamunangagwa vati kushandiswa kwehunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology ndicho chinhu chave kukosheswa pasi rose, vakati nyika ingabudirire kana vakaremara vakasarira kumashure pakuwana mukana wekukwanisawo kushandisa makombiyuta nezvimwe zvakadaro.
The world is changing. It's now a world of technology. ICT, information communication technology. There vako. So it is quite important kuti tifunde zvemakombiyuta. Ndokuti nyange ugere paunenge ugere unokwanisa kufunda zvakawanda. Hapana vatinoda kuti parwendiro atinaro pamaprograms atinao okusimudzira nyika tiwane vamwe musociety medu vanoti isi hurumende haizi kuti tiriko aiwa
vamunangagwa vakurudzira vakaremara kuti vabatane uye vashande pamwe chete mukurwira kodzero dzavo pamwe nemukubatsira kuvakanyika vati vanhu munyika vafanirwe kutarisira vekunze kuti vavake nyika ino vachiti inotovakwa nezvizvarwa zvayo kurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu vapo mavhima vataurawo pagungano iri vati vanofara kuti hurumende yakasaina chibvumirano chepasi rose checonvention on the rights of persons with disabilities vati vanhu vakaremara muZimbabwe vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana vanove zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvevanhu vari munyika vakatsindira kuti zvakakosha kuti vasasarira munyaya dzebudiriro
vanhu vanorarama neurema vanomiririra chikamu chakakura chaizvo munyika dzese dzepasi rese asi muno muZimbabwe zvakare vanosvika pa15% of the population. Saka kana tichitaura kuti ngati sasiyai vanhu behind, takatarisana nevanorarama neurema. Tiri kutaura kuti tichienda mberi nevision 2030 tikasatarisa kodzero dzevanorarama neurema, tinenge tasiya 15% of our population behind. And that would not be an acceptable situation.
Mamwe vanhu vange vari pagungano iri amai Ruth Kumalo vanove nhengo yesangano reZimbabwe Women with Disabilities in Development wadza Studio 7 kuti vakaremara vakawanda vanonetsekana kuwana mari yekuita mabasa vanenge vachida kuita vachiti vanovimba kuti chivimbiso chemutungamiri wenyika chekuti vawane mukana wekuwana rubatsiro rwemari chichave chechokwadi
zvinhu zvatinogadzira izvi zvinenge zvichida mari saka mari yacho tinenge tisina kuti tinotenga zvinhu zvatinoshandisa izvozvi izvinhu zvinenge zvichida mari mari yacho hatina kuWomen's Bank tikaenda as disabled people havatitarisi kazhinji vanenge vachida collateral hatina collateral yacho
gungano renational disability expo rinoitwa pasi pehofisi yechipanga mazano chemutungamiri wenyika munyaya dzevakaremara uye gungano regore rino nderechipfumbamwe gungano iri rakatanga nemusi wemuvhuro uye rinopera mangwana ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini kudzana musengi
vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights riri kuyambira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga inotyisa pamberi pesarudzo dza 2023 kana mapurisa akatora divi sezvaari kupomerwa kuti ari kuita achitadza kusunga vatsigiri veZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekurwisa veMDC Alliance uye kuvhiringidza misangano yeMDC Alliance yacho bato reMDC Alliance rinoti nhasi mapurisa anga akapakatira zvombo neutsi hunokatyidza mubhikita amanikidza vezvitoro zvose kuvhara paJanet Shopping Center muWard 17 apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vachitarisirwa kupfuura nepo mapurisa anga akapakatira zvombo zvakare anonzi aenda pamusha wasachigaro weMDC kumasvingo vaMishek Marava achiti ane zvaanga achitsvaga kunyange hazvo anga achinzi anga asina magwaro kubva kumatare ekuita izvi vachinyora padande mutande ravo retwitter vachamisa vati vaita misangano kwachivi ngundu mwenezi chingwizi nekurutenga kunyange hazvo veZANU-PF vamboedza kuvadzivisa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kana mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo nezuro vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa muZANU-PF vava Patrick Chinamasa vakati vachamisa vakarwiswa kwacharumbira kumasvingo nemuvhuro nekuti vaida kutaura nevanhu vainge vasingade vachinamasa vakati vo veMDC Alliance vaida kuedza kusvibisa zita renyika asi veMDC vanoti mashoko aya ndeyemugodzi matsuro Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZim Rights vadzikama ibere vayambira kuti kumberi kune rima kana nyaya yemhirizhonga ikasagadziriswa.
Maonero edu nenyaya yeviolence yakasanganana navachamisa iyi ndeekutiwo zvatakatarisana nazvo zvavakatarisana nazvo izvozvo itori nzwisa yezvichauya. Ndonyaya yatagara takataura paya pakalonjewa chirongwa che National Youth Service na Minister of Youth Festi Coventry. Tikati ii ndo inonzi recipe for disaster. Nekuda kwekuti ndo zvakamboitika mugore ra 2008. Ende tinoona kuti kazhinji mapurisa edu vari politically compromised. Saka kana violence ichinge yakonzerwa nevanhu ve ruling party, mapurisa edu vanenge vakazara nekutya kuti vaite hold those people accountable. Saka ndoo zvinotipa kutya nekubvunda pamusana pemaelections atakatarisana nawo muna 2023.
Ko masangano akaita sesadak, African Union ne United Nations anga batsire sei kuti muZimbabwe musaite mhirizhonga yatakuonai?
Tijitarisa kubva kumakore apfuura, zvishoma kwazvo zvatinotarisira kubva kumasangano akaita sesadak, asi tinotombonzwa veUN vachitura mashoko ekuchoropodza kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi kukurudzira kwatinoita masangano akaita sesadak ndeyekuti vesadak vanofanirwa kubatana zvikuru nevana veZimbabwe, zvikuru sei vari kushungurudzwa kuti vange vachityoropodza kutyorwa kwekodzero ikoko, kudarika kubatana kwavanoita nevatungamiriri veZimbabwe. Solidarity yatinoda solidarity nevana veZimbabwe kufuura solidarity nevatungamiri veZimbabwe.
Asika veZANU-PF vari kuti kazhinji kana kwakuda kuitwa misangano kunze uko, vanopikisa ndo pavanotanga kuita mabasa avanoti anenge akanangana nekusvibisa nyika, vachinyepera kuti varowa pamhirizhonga. Munoti kudini mashoko aya?
Maonero edu ndeyekuti hazvisi zvechokwadi kuti veopposition vanenge vachida kusvibisa zita renyika, nekuda kwekuti veopposition handivo vakatora mabonza kuenda kunopwanya convoy yavachamisa. Veopposition handivo vanoshanda kumapurisa vanodecida kuti ngatiregei vanhu vaite mhirizhonga. Tine maincidents akawanda atinorekoda eviolence dzinosanganisira vezvematongerwo enyika, zvikuru sei vekubato riri kutonga, anoitwa kunyangwe kusina mainternational events. Asi maviolations iwayo anoramba achingoitwa. Selective application yemutemo inoitwa nemapurisa tinogara tichingoiona, makaona pakaitwa statue yambuya nehanda kuti mayouth vanga vakapfeka matishes eruling party vaionekwa vachimhanya vachitenderera muHarare, hapana kana mupurisa akavamisa. Vanga vasiri kungotenderera chete pachezvavo, asi vaitotenderera vachikurudzira mhirizhonga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weZim Rights vadzikama ibere vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekuderedza njodzi reInternational Disaster Risk Reduction, hurumende ichiyambira vemasangano akazvimirira oga kuti atevedzere gwara rehurumende mukuita mabasa avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yemuchinhoi apo panga pachirangarirwa zuva iri munyika, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vati vemasangano akaita seWorld Health Organization kana kuti WHO neUnited Nations nemamwe vanofanirwa kutera zvinenge zvataura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukuita mabasa avo.
Ndafara kuti veWorld Health Organization vari pano, Region Coordinator ve OCHA, avo vanoita humanitarian coordination on behalf of the United Nations vari pano, vachitaura isu toshanda navo, asi tichishanda navo toda kushanda zvine gwara toda kushanda zvetinoti tinoshanda tichiinda takatarisa kumwe chete kana chati hatitarisei kuEast meso yedu yese anenge akatarisa kuEast kana hurumende yavamunangagwa yati hatitarisei kuWest toenda ikoko kana chati hatitarisei kudenda kuti tione kuti tingasvikako mototarisa ikoko ndokuti tikunde zvetine tichida kuita
vamoyo vati zvakakosha kugadzirira njodzi isati yauya kuitira kuti nyika isarasikirwe nevanhu vanofa munjodzi idzi vamoyo vati vanhu vemumaguta vari kuvaka dzimba munzvimbo dzine mvura izvo vati injodzi huru kana pakaita mashafu vamoyo vati vanhu vemumaguta vari kuvaka dzimba munzvimbo dzine mvura izvo vati injodzi huru kana pakaita mafashanu emvura
taivapo mumadhorobha iko zvino tine bishi nemheremhere nokuti vanhu vambovongovaka manjakenjake vamwe vanovaka panoita ndove wetlands and mvura ikanaya sezvayakaita gore rapirai sezvaichaita gore rino tinowana madhorobha mamwe dzimba dzanyura nenyaya yokuti havana kupulana zvakanaka pokugara asi
vanga vakamirira mumiriri weUnited Nations munyika pachiitiko chanhasi amai Nyasha Mazango vati vanobata basa mukuderedza njodzi zvikuru mukudyidzana kwemapazi anenge achirwisa matambudziko anenge awira nzvimbo dzakasiyana siyana
vakatikoshera isu veUN vanoshanda nekuderedza mirizhonga inoitwa neenvironment yatinoti isusu humanitarian coordination ndo zvatinonyanya kuita tikanzwa kuti paitika kugeda-geda kwenzvimbo kunoita kuti vanhu varase upenyu kana kuti vashaiwe pekugara vabvise pavanogara vaendeswe kunzvimbo dzisina utano varware vaite zvese zvino matambudziko avanogona kutangana navo tinonzwa nyama dzedu dzichivava tinonzwa shungu dzekuti tikwanise kubatsira
panyaya yataurwa navamoyo yekuti vemasangano akazvimirira vanofanirwa kuita zvavanenge vataurirwa nehurumende chete amai Mazango vati havana chekutaura sezvo vauya kuzotura mashoko emumiriri weUnited Nations chete vamoyo vati makanzuru anofanirwa kurongeka kuitira kuti agara akagadzirira kurwisa dambudziko rose ringawire vanhu munzvimbo dzavo mhemberero dzegore rino dzaitirwa mudunhu remashonaland west nekuda kwekuti ndiro dunhu rine vanhu zvivakwa pamwe nezvirimwa zvakaparadzwa nemoto wemasango zvakanyanya munyika mushani webazi rinoona nezvekuchengetwa kwemasango nezviwanikwa amai Joyce Chapungu vati moto yesango yakawedzera nezvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% zvichienzaniswa negore rapera amai Chapungu vati kunaya kwemvura yakawanda gore rapera kwakaita kuti zvinotsva zviwande
moto yesango gore rino yakatiwandei kudarika gore rakapera tikada kuitarisa mutsvakiridzo dzatinoita pakuongorora maitikiro anenge achiita moto yesango tinoona kuti gore rino yawanda nezvikamu makumi masere kubva muzana 80% tichienzanisa nenguva imwe chete gore rakapera kuwedzera kwemoto yesango iyi zvinokonzerwa nekunaya kwakaita mvura yakawanda mugore rino zvakaitawo kuti uswa nezvimwe zvinotsva zviwande
vanhu vashanu vakafa gore rino nekuda kwemoto mudunhu remashonaland west panyaya yenjodzi dzemumigodhi mutauri wekambani yezimplas amai Buzi Chindove vati vane vanhu vanodzimura moto mumigodhi uye vanoshanda nebazi rehurumende mukuriwanisa zvikwanisiro zvekudzimura moto yesango
tisekambani tine divi redu rinotarisawo zvenjodzi zvematural disasters izvozvizvi saka ndingangoti mufananidzo wandinokwanisa kupa ndewokuti tine mateams akasiyana-siyana vamwe vanoita zvekudzimura moto vamwe vanoita zvekubatsira vanenge vawira mumugodhi
International Day for Disaster Risk Reduction rakatanga kucherechedzwa mugore ra1989 uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi bedingindira rekuti multiple disasters are best managed in a devolved environment
Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nonorai Jena.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zana nemakumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 4,465. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri negumi nevatanhatu kana kuti 132,016. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi masere nezvitatu nemazana matatu negumi nevana kana kuti 3,183,314. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nemakumi mana kana kuti 2,428,540. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongo hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakawanda zvinobatsirana nenzira dzakasiyana-siyana kuitira kurerutsa ndima zvikuru kune vatsva vanenge vachangosvika kubva kumusha. Mumwe vari kubatsira vanenge vabva kuZimbabwe vachienda kunze kwenyika zvikuru vana vechikoro vanopinda muAmerica ndiva Augustin Gas Mushanga avo vari kuTucson mudunhu reArizona. Vamushanga vane kambani yavo inoita zvekutamisa vanhu pamwe nekuchengeta midziyo inonzi Swift and General Moving and Storage. Kuburikidza nekambani yavo iyi, Vamushanga vanopinza mabasa vana vechikoro vanenge vabva kumusha senzira yekuti varurikirwe neupenyu panguva imwe chete vachiwanawo chouviri kuti vakwanise kuzviriritira vari kure nevabereki vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamushanga kuti tinzwe nezvemabasa avari kuita.
Tinotenda nemukana wamadhiba uyu ndirikunzwa kufara kupiwa mukana wokukwanisa kutaurawo nhoroondo yeupenyu hwangu nenhoroondo yebhizinesi rangu randakatanga kuno kuAmerica muna 2010. Inini ndinoitazve kutamisa vanhu. Fokasi yedu kunyanya-nyanya inotarisira ma-high-end real estate. Kubudisa vanhu muimba yavanenge vagara kwamakore kuvaendesa kuimba itsva dzavanenge vatenga kubva mudunhu kana remuArizona muno kuenda kana kunana Washington DC zvichiindira nema different states avanenge vachida kuenda. Iri ibasi rimwe chete. Tikabva ipapo tinofokasawo nezve vana vechikoro vanobuda mumadoms avo panguva iyi yatinoti summer break kuno kuAmerica for about 4 months. Saka tinovachengetera zvinhu zvavo tozozvidzosera after the summer break. So ndo rimwe bazi riri mubusiness medimo mustudent storage neresidential and commercial moving.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga bhizimisi iri vamusana?
Munoziva patanga tiri kuchikoro tanga tati kurei tichidzidza nevana vechidiki ava. Saka isusu taigara muimba yatairoja yanga ine space yakati kuti. Saka taishamisika tichiona shamwari dzedu dzichitikumbira kusiya zvinhu zvavo pasama. Saka isusu takabva tati vakomana vaviri vatatu ava vari kutikumbira kuti tichengete mabhegi avo mabox avo avanenge vachida kusiya pasama. Kuzuru zvavo vari pachikoro ichi vari kuisa kupi zvinhu zvavo. So ndo kutanga kwakaita the storage part of the company. Saka kutarisa kwedu isusu izvezvi kambani tiri kutora kana vana vanopfuura 1,000+ every year vatinostora for our company.
Tichiri panyaya iyo yevana vechikoro takanzwa kuti kambani yenyu inobatsirawo kukwanisa mabasa vamwe vana vechikoro vanobva kuZimbabwe vari muno muAmerica. Titsanangurirei pamusoro pedanho iroro.
Ichi chinhu chikuru chatinonzwa manyawi nacho nekuti makuru andakaita kuZimbabwe taiona hama neshamwari dzichiuya dzichigara pamba pedu dzichiendeswa kuchikoro nevabereki vangu. tishanda pamwe chete tichikura. Saka isidi yakaiswa muna wabereki vangu kubva ndichiri mwana mudiki kuti unofanira kubatsira hama neshamwari kana uchikwanisa kuwana mukana. Saka isusu patinoona mukana nemabasa edu atinoita, we'd like to extend that hand kune vana vadokuuya kubva kunyika yedu yeZimbabwe. Tichivabatsira with mentorship programs, tichivabatsira nokuvapa mabasa, vachisesedzeka kubhadhara marenti, kubhadhara chikoro. Pachirungu tingati ilegacy yandakasiyirwa navabereki yekuti kuti mari yakanaka asi you have to impact people. So zvinhu zvinotipa manyukunyuku akakura zvinoita kuti tirambe tichiendera mberi kuextend that helping hand iyoyo. Kozi isusu patakasvika muno muAmerica pane vakomana vaviri vakatondibatsirawo inini kuti ndikwanise kutanga kampani. Ndikataura mazita avo atsimba maonga vaziya, pana Bob Mahari na Lloyd Giro. Ndo vakomana vatakasangana navo muno tichitanga kusvika muAmerica vakatibatsirawo kuti rakidza the ropes on how to find work and get opportunities within the workspace.
Saka iye zvino muri kushanda mumatunhu akawanda zvakadii muAmerica, mastates manganama kushanda muri?
Izvezvi ndine two offices, one kuWashington DC ne one kuTucson Arizona, but we go all over the 50 states.
Totarisawo iwo vamushanga pachavo, zvii zvamakaita kuchikoro pamaa muri kuchikoro uye zvamakadzidza ndo zvamuri kuita here kana kuti makasendika parutivi maakuita zvekambani yenyu?
Aiwa, zvaunodzidza muchikoro zvinhu zvinokubatsira mukuvaka kambani. Ini ndakaita zvemari yavanoti finance pachirungu. Saka every day those are tools that I picked up in school that I use.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAugustine Mushanga vachitaura vari parunare mudunhu reArizona muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Akafano banta chigaro chemurairidzi weZimbabwe Warriors Norman Mapeza anoti ino yave nguva yekukanganwa neze World Cup yoitwa nguva yekusimudzira gadziriro yemafinari e2021 Africa Cup of Nations. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Mapeza anoti ave kutora nguva ino kuvaka chikwata chake chemakundano eAFCON ayo achaitirwa muCameroon munandira. Mapeza anoti ave kukanganwa zveWorld Cup achitora mitambo miviri yasara makwikwi aya kugadzirisa chikwata chake chemafinari eAFCON aya.
Ndinongoramba tichingoshinga kuti tichingotamba tichigadzira mitambo miviri yasara. Pari zvino kuda kutaura chokwadi chekuti tifunge nezveAFCON hapasisina kungana. Ndatsori kuWorld Cup chapo chatigadzira timu yekwanza tinotamba kwaAFCON gore rinouya.
Asi hazvisi pachena kuti Mapeza achange ari pabasa pachaitwa mafainari aya sezvo chibvumirano chake chebasa neFIFA chiri kupera muna mbudzi mafainari eAFCON asati aitwa. Asi mucheveri wemutambo wenhabvu vaSanford Maweni vanoti FIFA inofanira kuwedzera Mapeza mazuva ake ari pabasa kusvika AFCON yapera. FIFA yakati Mapeza akaita zvinofadza pamitambo yeWorld Cup iyi ichamuwedzera nguva kusvika AFCON yapera. Mapeza pachake anoti ari kufara nematambiro akaita chikwata chake neGhana achiwedzera kuti dai vakaita rati zvishoma dai vakakunda mumutambo. Vakawanda havasi kutenderana nazvo vachiti chikwata ichi chakatatarika zvinotyisa uyezve chiri kutambisa vatambi vadarikwa nenguva. Vatambi vakaita saKnowledge Msona, Kama Billiards, Kuda Mahati, Chabanika Mshoko, Bruce Kangwa na Washington Arugi vakatanga kutambira chikwata ichi kare kare. Zimbabwe ichiri nemitambo neEthiopia pamwe neSouth Africa makundano e2022 World Cup. Ko AFCON Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.